so that mamini skimmages pakopa kabana ni pa market square zvanga tikonzeresa nemapurisa ecouncil anga achiti there is a directive that people be removed nikati zvangoitika eminutes anokwanaita 50 minutes then ikobva zvapera but vanga vachitungamira chirongwa ichi vanga vari mapurisa ecouncil eHarare City Council vachiti pane kumaenda aadiso pavari kutengesera ipapo iona isira zvaiti.
Saka pane varasikirwa nemidziyo yavo here kana vasungwa muchiitiko ichocho?
Tine manhemba edu asungwa but ndiri kunzwa kuti vazobudiswa manje manheru anaya vabudiswa vakanzi vabhadhare mafaini $10 vanga vari vatatu vanga vasungwa panguva yaaaaaaaa.
Takanzwawo kuti kanzuro yakazivisa kuti ichatora danho irori, imi mamusina kugadzirira here?
Ichii taga takagadzirira sezvakagara tingotaura hatiteereri naya kunzi tidhemasisi tisina kupiwa kumwe kwokuva kuchikanzira boka redu revisage tanga takaronga takapiripeya kuti vese anouya tangotidzisa tinovaudza kuti vari kudhura mutemo wenyika saka tinoramba titengesera patiri kutengesera nekuti hazvisi pasi pemutemo zvekubvisa vanhu musiti pasina maalternative.
Tanzwawo kuti zvimwe chete zvaitika kumaguta emutare nemasvingo kwatinonzwa kuti mauto anga achibatana pamwe chete nemapurisa eZimbabwe Republic Police nemapurisa emakanzuro iwayo, kune nhengo dzenyu here dzasangana nedambudziko irori kumaguta iwayo?
Kwamutare ndo kwatawana ruzhinji rwemavhenda. Ndingati hanisandana kwekuva kuna kuzwa kuti vamukani, asi tinonzwa kuti pane vakawanda vatorwa. Infekti hazvina kutanga nhasi, zvatinonzwa ratotanga nezuro pamanzuro ataita kubudikidza neutungamiri hwedu huri ikoko kwamutare. Kumasvingozve tanzwa kuti zvatienderera mberi nhasi. Ndikuzwawo kuti even kuvulawari kwamboita kumhanyidzana kwakadaro tichiri kutora umbowo wetusu seboka kuone kuti vangani vakanganisirwa kushanda kwavo uyezve kuti isusu tingazvigadzirisa sei seboka.